Worongwa wemitambo wabuditswa neRugby Africa unoti Zimbabwe ichavhura musangano wezvikwata zvisere uyu nemutambo neIvory Coast musi wa 1 chikunguru. Kutanga kupinda munhandare uku kunopa Zimbabwe nguva yakati rebei yekuzorora vakamirira mutambo wavo wemasemifinary kana vakakunda Ivory Coast. Masemifinary ariko musi wa 6 chikunguru. Makundano eAfrica Rugby aya ari kuitirwa kunze kweAfrica chekutanga achitirwa kuFrance uko Zimbabwe ichange ichitambira munhandare yeStade Pierre Deloitte kuMarseille. Chikwata chatora mukombe uyu chichabudirira kuenda kumakundano e2023 World Cup uko chikwata ichi chichange chiri mugungano rimwe chete neItaly, New Zealand, Uruguay neFrance iyo ichange iri pamusha. Zimbabwe iyo iri kushandisa zita rekuti maGoshards iri kugadzirira makundano eAfrica Cup aya iri muSouth Africa kumakwikwi eCurry Cup Division 1. Asi mukuru weZimbabwe Rugby vaEron Jani vanoti gadziriro yavo haisi kutanga nekugumira makundano eCurry Cup aya chete.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambawo nedzimwe nyikawo dziri dzine ranking iri yakati kwirirei. Saka zvese izvi tichange tichitarisira kuti tiwane mimwe mitambo yatichatamba tisati tasvika paIvory Coast.
Ivory Coast yakambotora mukombe weAfrica Cup uyu muna 1995 uyezve ikanomirira Africa World Cup yegore iroro. Captain weMatables Hilton Mudariki anoti haasi kudherera Ivory Coast nekuti kuita izvi kune njodzi huru.
Tinoziva kuti chikwata cheIvory Coast chinokwanisa kutamba, chakakunda Namibia mumaAfrica Cup muno. Saka tinofanira kutopima mugame iro risakashinga tichiziva kuti chikwata ichi chinokwanisa kutamba.
Zimbabwe ine shungu dzekuda kudzokera kuWorld Cup uko yakapedzisira kunokwikwidza muna 1991. Zvimwe zvikwata zviri kumakundano eAfrica Cup aya iBurkina Faso, Senegal, Algeria, Uganda, Kenya neNamibia iyo yaenda kuWorld Cup kanomwe kakateverana. Chimwe chete pazvikwata izvi ndicho chichaenda ku2023 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.